vachitaura pamberi pemutungamiriri wenyika pamusangano wekupembera zuva revechidiki reRobert Mugabe National Youth Day pamusagashe mumasvingo nhasi. Sazvigaro weZANUPF mudunhu remasvingo vaRobson Mafenyengwa vati dunhu ravo riri kutsigira kuti vamunangagwa varambe vachitungamirira. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu kurukota redunhu remasvingo vaEsther Chadzamira vatiwo vese vanozoda kurwisa vamunangagwa kuti vasatonge kusvika muna 2030 havabudiriri. Izvi zvatsigirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa havana kuratidza kupokana nemaonere aya.
Mwongo wano munhu wani anoziva kuti ndoenda riini ndijehovha. We as the leadership in ZANUPF we shall continue to make bold deliberate decisions to ensure that our young people fully participate in all social economic activities and in governance.
Vamwe vechidiki vangari pamusangano uyu vakaita sava Elias Gova vanoti hapana chakaipa kuti vamunangagwa vaenderere mberi nebasa. Mutauriri werimwe bandiko reTCCC rinotsigira vaimbova mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vapromisi mukwananze vati zviri kuda kuitwa neZANUPF hazvina maturo ose.
Zvikuda kuitwa naED hazvisi pamutemo, asi ED anozivikanwa nokuita zvinhu zvisiri pamutemo. Hakuna rep, hakuna nzira yekuchinja constitution inotendedza kuti ED yazvoita sepitemo. Kunyangwe akaita amendment akaenda kureferendamu, zvinoreva kuti amendment yainenge aita iye haifaniri kuita isei achiripo, inotozoita patono umwe iye atobva.
Apowo verimwe bato rinopikisa repeople's unity party kana kuti PAP vaHebert Chumuka vati vanhu vemunyika vanofanira kubatana kuramba izvi zviri kurongwa nebato iri.
Handioni kuti inobudirira nekuti muZANUPF mune vakawanda vanogona kutongawo sava saivo vamunangagwa vakaita sana Chiwenga varimo. Tine vanhu vakawanda vasati vatonga nyika yeZimbabwe vari mubato reZANUPF. Saka kuti vamunangagwa vangaita presidential candidate ya 2028 kana kuti vangadzokera kumaelections, izvozvo handioni zvichibudirira.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaPride Mukono vati veZANUPF vachanetsera kuti vamunangagwa vabudirire pachishuo chavo ichi.
Vamunangagwa vachada kuzvipa third term iyi zvisinei nekuti constitution inotaura kuti chii. Iri dambudziko ratinenge tichitarisa naro pamwe pamwedzi inotevera kana pamakore anotevera iwaya. Saka naizvozvo vavo vanoda zveutongi hwechikerere vanofanirwa kuti vange vachibatana vachirwisana nezvokuda kuitwa izvi.
Ko, zvii zvinofanira kuitwa kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti vamunangagwa varambe vari panyanga? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvemutemo vati nomudaishe Chinyoka.
Constitution yeZimbabwe inotaura musection 328 madano anofanira kuitwa kana muchida kuchinja term limit ya president kuti vapfuure 2 terms. Panoitwa inoi constitutional bill yopinda muparliament nomusenate, kana yapasiswa yosainwa kunodiwa zvereferenda.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vakoshese zuva ranhasi vachishandira nyika yavo kuti ibudirire, sezvo vakashandira nyika vachiri mudiki vakaenda kuhondo kunosungunura nyika kubva muutongi hweutapwa. Vati hurumende iri kuita zvirongwa zvakanaka zvakawanda zvekuvandudza upenyu hwevechidiki, sekuvaitira mabhizimusi nezvirongwa zvakaita sekupfuya huku, mbudzi pamwe nehove. Asi vechidiki vakawanda vanoti havana mabasa zvapa kuti vafunge kunotsvaka mafuro manyoro kunze. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.